Mugwaro ravo kuna sachigaro wekomiti ya makurukota inoona nezvekusandurwa kwemitemo Attorney General va Prince Machaya, sachigaro wemisa Zimbabwe va Golden maunganidze vanoti chichemo chavo ichi chave nenguva yakareba chisina anotarisa uye vanoti dai hurumende yachigadzirisa nekukasika. Vamaunganidze vanoti vanoda kuti mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa ubviswe pamwe nekuti zvikamu zvebroadcasting services act zvivandudzwe. Vakafano bada chigaro chemkuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vavo dza Studio 7 kuti misa yakatora dano iri nekuda kwekuti bazi rezvekuburitswa kwemashoko harina zvariri kuita kugadzirisa mitemo iyi.
Kuna Machaya tata kutaura takanangana nemitemo miviri chete, Access to Information and Protection of Privacy Act and Broadcasting Services Act. Tichitaura kudaro nekuti ministry inoona nezvekufambiswa nekwemashoko nezvivhitivhiti haisati yapa kudare iri mitemo yayo inofarwa kunge ichibviswa sekunge zvakabvumirwa hurumende. Saka tinotaura chidaro nekuti tinoda kuti zvitorwe nemutsindo uyezve nenguva kuti zvifambiswe zvakakosha.
Vamwe vanotiwo hapafaniri kupinzwa zvematongerwo enyika munyaya dzekupiwa kwemaresenisi enhepfenyuro dzeterevhizheni kana maredhiyo, vachiti izvi zvinofanira kuitwa nekomiti yakazvimiririra isina divi rayakarerekera. Vanotiwo vakatonyorera kuparamende vachitaura zvichemo zvavo pamwe nekuikumbira kuti iumbe mitemo inoona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamachaya panyaya iyi. Izvi zvinoitika apo paine kutsutsumwa kukuru munyika pamusoro pemashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inonzi yakarerekera kubato riri kutonga reZANUPF. Mumwe mugari wemuHarare vaDanford Garikai vakaudza komiti yeparamende yezvemutemo kuti masangano enhau anofanira kupa vanhu vese mukana kuti veruzhinji vakwanise kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Freedom yama airwaves, especially kuma political parties. We want to see kutikana nyaya elections dzatanga. Toda kuona ma political parties yese pachi pamepo. Kwete kuti tongoona political party A, B, haioneki, C, haioneki, kusvika kuzeta haioneki. Asi tichitaura nyaya dzama elections.
Mumwe zvemugari wemuHarare vaHebert Komba vakatiwo pari zvino ZBC inoshanda yakarerekera divi rimwe chete, vachiti izvi hazvina kunaka sezvo iri kambani yehurumende yevanhu vese.
You don't need to go and beg with ZBC to say, same as kundiburitsa, same as kudai,
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya avo vakamboshandawo kuDaily News vaudza Studio 7 kuti hurumende yavamunangagwa yapiwa chitsvambe chikuru uye nyaya yekuburiswa kwemashoko inofanira kugadziriswa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana vatori venhau vachimbunyikidzwa uye maresinesi achingopiwa vanhu vanotsigira bato rimwe chete. Dr. Rwanya vanoti vanobvumirana nevanhu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino munyaya dzekutapwa kwenhau nekuburitswa kwemashoko.
Totaura kuburitswa kwemashoko kwenhepfenhuro, hatisati tava nepublic broadcaster. Broadcaster yatinayo izvezvizvi ZBC nematerevhizheni ayo neterevhizheni yayo nemaradio ayo vese vanongosapota hurumende nenge iripo, which is not the case. As it must represent the public interest, zvido zvevanhu kana zvido zvenyika. Zvido zvevanhu nezvido zvenyika hazii zvido zvezanu nezvido zvevanhu vanotonga.
Vanoenderera mberi vachiti zvakakoshawo kuti hurumende ipe maresinesi enhepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radio stations kuti vanhu vawane mukana wekutaura nhunha dzavo.
Macommunity radios anowanofanira kuwanikwa kucholocho. Vanhu vekucholocho vachitaura kuti paya pakaitwa kukura hundi, isusu vanhu vedu vakaurawa, hapana zvakaitwa zviri kuno, tatikumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yegukura hundi. Hurumende ichinzwa nyaya dzegukura hundi noti kuna isu vana Rwanya vanotaura patv kati vanhu vano vari pamuHarare kati vanhu vano vari kumasvingo, ichinzwa zvinhu zvichibuda mucholocho, ichibva zvinhu zvichibuda mugwanda.
Kunyange hazvo bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakabvuma kuti zvimwe zvikamu zvemitemo yeaipa neposa hazvichafambirani nenguva uye zvinopokana nebumbiro remutemo, hapana zvaratiraita kusandura mitemo iyi sezvo risina simba rekushandura mitemo iyi. Bazi rezvemutemo ndiro riri kutungamira kusandurwa kwemutemo uye rinoita izvi richinzwa zvinenge zvabva kubazi rinenge richishanda nemutemo unoda kusandurwa. Vamunangagwa havasati vadoma munhu achange ari gurukota mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.